Muzvari chadambura avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vakaremara makumbo ese vachigara mumusha wamadoka kuhwedza. Vanoti tsaona yekuondomoka kwechimbuzi chavo yakaitika gore rapera.
Toilet yangu iyi yakadhirika nemvura, saka inini wachona ndinoita zvekukambaira kuti ndidi kana mvura ichinaya ndinei ndichikambaira mumadhaka kuti ndiende kutoireti. Saka toireti ndakazomuka rimwe zuva, toireti iya ndikawana yakadhirika nemvura iyoyo. Saka iye zvinoizvi ndiri kungopinda muchitoireti chakangodiwa hacho, chakangomira nechidziro chimwe chete. Saka iye zvino handina pekuti ndingati apa ndingacherese imwe toireti nokuti handina mari.
Muzvari chadambura vanoti vakaremara vakawanda kumamisha vari kunetsekana nezvevakwa zvakaita sezvimbuzi nemavakirwo epamikova.
Todawo zvakare rembingi mumamisha medu, vamwe vachona havatokwanise kufamba, vamwe vanodawo mawiricheya, vanodawo makrash, saka nehavana zvekufambisa kuti vafambe kuenda kure.
Amai vamuzvare Praxedes ambuya Florence chadambura vanoti dambudziko rakatarisana nemwana wavo rinovabata zvakasimba.
Toireti yakadhirika zvechokwadi, asi kuti ndiwane rubatsiro rwokuti pave panogadzirika handiwane. Pane paanofamba achipinda mumba maanorara pakareba, kuti ndiwane zano rekuti apa ndopaita sei handikwanise kuzviita. Handizivi kuti mungapaoneseiwo kuti zvinhu zvakafanana naizvozvo zvigadzirike. Semunhu anenge akaremara, ini ndachemberawo ndakura, handisina kwandinowana mari. Saka ndiri kukumbirawo hurumende kuti dai ngaigonewo kubatsira vanhu vavo ivavo. Vanovaziva vanhu ava, vanovaziva chaizvo, vanovaziva kuti vakaremara, asi ngavabatsirwe sezvavanoita. Iye zvino vakati pachikafu tiri kudya, zvinhu zvakanaka kaizvi, tingati zvakaipa here? Zvakangotinakira nekuti tiri kupona. Saka pane zvimwe zvinenge zvakarema zvi, ngaigone kubatsira zvinhu zvakaita saizvozvo.
Ambuya chadambura avo vane makore makumi masere ekuberekwa vanoti vakaremara vanofanira kubatsirwa kuti vazvimiririre.
Vanhu vanotambudzika vanenge vachifanirwa kuti vabatsirwo. Anoshaya sipo, anoshaya mari yekugadzirisa zvaanenge ari. Maporojekiti havanokumbira, havasi kuburisirwa pachena yekuti vanopiwa. Handisi kuzivawo kuti mamiriro acho akamira sei kana vanhu vasingabatsirwe vakaita saivavo. Vanogona kusona, kurima anogona, saka munhu anenge achifanirwa kuwana machira ekusona achitengesa achiwana rubatsiro paupenyu hwake. Zvino handizive kuti imimi munofungeiwo nevanhu vakadaro. Saka tinenge takatarisirawo chaizvo kuti muve munobatsira vanhu ivavo. Hongu kana dai ari ane mubereki, mubereki anenge akura sezvandaita ini ndakura, handichakwanisa kumushandira zvakanyanya, ndinogona kumupa sadza. Asi rubatsiro rwekuti awane kupfeka, awane kudya, awanewo mari yekuti aite purojekiti yaanenge achikwanisa kuita, handiiwane nekuti ndakura.
Hanzvadzi yamuzvari chadambura vaGilbert Choda vanogara pamusha nemhuri yavo, vakasiya basa nekuda kwehurwere. Vanoti kunyangwe dambudziko rechimbuzi vachiriona havana zvavanokwanisa kuita.
Inini ndakagara napuraki hongu sezviri kutaurwa namai panyaya yetoireti. Hai, nyaya iri kutambudza. Ndinozviona pakuenda kwaanoita kutoireti, ndoona kuti iye zvino handina chandiri kuita, handina chandinogona kumubatsira futi ipapo. Saka hamenu kana paine zvimwe zvinotaurika kana kuti zvinogadzirika, especially panyaya yetoireti, yaa yakakura iyoyo.
Kansela veward 7 kudendenyore mune musha wekwamadoka vaAmos Chakuwinga vanoti zvakakosha kuti vemunharaunda vazivise vatungamiri vavo kana vawirwa nematambudziko.
Kutaura kwamaita kuti Praxedes toileti yake yakapwanyika, tenge tichitarisira kuti ivo vanogara naye, zvinhu zvatinokoshesa kuti vanofanira kunge vachisvitsa kumalocal leaders kuti tive nebetseredzo. Saka zvakadaro isu tinotarisira kuti muarea imomo tinomobilize vanhu, tobetserana tichipanana muono pave nerubetsero vanofanira kuti asangane narwo ndinekuti haisinya yekuti tiri kumuvakira toilet asi tichiti tine development yatiri kuita muarea saka tinenge taakutarisira kuti tomobilize vanhu tounganidza vanhu tovaonesa nenzira dzine uchenjeri tokumbira kuti vanhu vapinde mazviri vachibetseredza nemwoyo wokutsigira development saka izvozvo tinozvikurudzira kuti kana takabatana semhuri imwe chete hakuna chinogona kutitadzisa kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zviitwe tinenge taakuona kuti zvinodikanwa zvii zvinogona kunge zvichiwanikwa paground toita kuti musikana iyeye awane kubetseredzwa ende zvakadaro tinenge zvengezvengezve tichitarisisa kuti nekufamba kwenguva hazvifaniri kunge zvenge zvichigumira pana Praxedis chete nekuti vanhu vazhinji vakaberekwa neurema vane matambudziko avanosangana nawo ekuti kana achizenge auya munharaunda dzatiri zvinofanira kufanana kuitira kuti pasave nematambudziko ekuti pane mumwe asarudzwa kana kuti pane mumwe anokosha nekuti kana tichitaura development area haina mumwe anenge achinzi uyu anotariswa kumeso development inofanira kusuta munhu wese
vachakuinga vanoti vakatombobatsira muzvari chadambura pamakore apfuura
pane imwe nguva yandikambokurukura naPraxedis aisimbisa iye pachake anofarira zvekusona nekuti pamashure apo anenge vakambowana mushini kubva kuna former MP wekusona saka aitombotaura achiti ndikuda malastic ndikuda maresi ndikuda chichi chekuti ndipo tichiwana zvinhu zvandogona kuzviitira ndirikukoshesa kuti iye pachake akawana zvekuita zvinovandudza upenyu hwake zvinoita kuti pfungwa dzake dzive dzinogara dzakadzikama
baba Richard Muzerura inyanzvi yekudzidzisa mune zvemaoko pane chimwe chikoro chikuru muHarare vanoti dambudziko rakatarisana namuzvari chadambura nevamwe vakawanda vakaremara rinonzwisa ngoni
ndanzwa kubatikana zvikuru nemifananidzo yemandiratidza toilet inoda kuvakwa zvakanaka zvinoita kuti iye azokwanisa kushandisa iyewo zvekare anoda rubatsiro rwekuti angafambe sei nei kupinda mutoireti imomo asingabate pasi achikambaira because zvinoita kuti abate zvirwere uye toireti inofanira kunge yakachena pachishandiswa zvinhu zvakaita semadhibha nemamwe madetergents imwe mishonga yekuti haazobati zvirwere uyewo dhizainirwa maturusi aangashandise kufamba
baba Muzerura vanoti nyanzvi mumabasa emaoko dzinofanira kushanda pamwe chete kugadzira zvinorerutsa mararamiro evakaremara nevakwegura
pamunogadzirira vabereki angave mastructures zivai kuti vabereki vakura kana kuti vanokura vozotadza kushandisa mamwe mastructures iwavo chero vakaremara munofanira kuona kuti dzimba dzatiri kuvaka munhu akaremara anokwanisa kupinda here mumba imomo newheelchair for instance anokwanisa kupinda achigara zvakanaka here anokwanisa kubuda zviri nyore here chero mutoireti macho kutoireti hakuna step munhu anokwanisa kunopinda zvakanaka kana newheelchair ndinokurudzira vanhu vese kunyanya vanoita engineering kuti izvi it's a simple problem yatinokwanisa kusolva tinokwanisa kudizaina madevices anokwanisa kushandiswa nevakaremara kuti vararame upenyu huri hwakanaka huri improved zvinhu zviri nyore kuti tidizaini because tinodizaina zvimwe zvinhu zvakaoma kwazvo kudarika izvi handione zvichinetsa izvi
vakawanda vanoti kana zvinhu zvikaramba zvakadai vakaremara vachisiyiwa paurongwa hwekugadzirira zvivakwa zvinoita kuti vave neupenyu hune chiremera remangwana ravo richange risina chiedza ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.